manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali tshona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 6 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition wonyorera Zeke Tsamba uchinyunyuta nerusarura ruri kuitwa neZeke pamapato anoita hurukuro dzine chekuita nesarudzo. Musangano weMDC Alliance woitirwa muBulawayo mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosvika munyika mangwana vachibva kurwendo rwemazuva mashanu kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weRainbow People's Coalition unotungamirirwa nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru wanyorera komishina inoona nezvesarudzo uchigununguna kuti hausi kushevedzwa kumisangano iri kuitwa pakati pekomisheni iyi nemapato ezvematongerwo enyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsamba yanyorwa nemagweta ari kumirira amai Mujuru iyo iri mumaoko estudio 7 inoti People's Rainbow Coalition haisi kufara nekusashevedzwa kumisangano iri kuitwa pakati pekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemapato ezvematongerwo enyika. Mutauriri wamai Mujuru vaGift Nyandoro vaudza studio 7 kuti mubatanidzwa wavo hausi kushevedzwa kumisangano iyi iyo yavanoti iri kuitwa pakati peZEC nemapato matatu ane nhengo dziri muparamende anoti MDC inotungamirwa navaWashman Ncube, MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pamwe nebato riri kutonga reZANU PF. Vanyandoro vati ZEC inofanira kushevedza mapato ose zvematongerwo enyika painenge ichizeya nyaya dzine chekuita nesarudzo dzegore rino vachiti hazi mapato matatu aya cheta nechekuita nenyaya dzesarudzo munyika. Vati semubatanidzwa People's Rainbow Coalition kana kuti PRC vane nhuna dzakawanda dzinosanganisira nyaya dzevasori pamwe nevari muchiuto vanonzi vari muZEC pamwe nekusavandudzwa kwemitemo inobata mafambisirwo esarudzo munyika.
Sezvamunoziva, in terms of Zimbabwe Electoral Commission Act, tichitarisa mutemo iwoyo ndiwo unoita kuti ivo irive sangano rakaiswa pamurau nehurumende rinoona kuti maelections anofambiswa mune zvakanaka. Asi chakutishungurudza ndechekuti tinoona mumapepanhau kuti vanhu veZEC oro watingati office yevanhu veZEC vanongotaura zvematongerwo kana kuti sarudzo dzingafambese nemapato ari muparliamende rinoti reMDC, MDCT neZANU PF. Pfungwa dzedu tichita aiwazve zvematongerwo enyika haangave mapato chete ari muparliamendi. Kune mapato anopikitsa akawanda asiri muparliamendi anofanira kunge pfungwa dzavo vachinzwa kuti dzinofamba sei.
Vanyandoro vati sePRC vane nhuna dzakawanda dzine chekuita nesarudzo uye dzimwe nhuna dzacho vakatodzisvitsa kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kunyange hazvo vasati vapindurwa.
Zvinhu zvakafanane kuti kushambadzwa kwemashoko uye kusungunuka kuparticipate maprocess takanangana naZBC mapepanhau eHerald anofanira kunge akasununguka ndeehurumende ndee taxpayers money achikavhawo vemaopposition takanyora zvese izvozvo vana zvekumahofisi avo. Asi chandingade kuti vana veZimbabwe vazive, tinoona mukuru wenyika achimhanya achitabembera pasi rese achitaura kuti is for free and fair elections. Asi zvisine nekuti isu se PRC takamunyorera hana kana chakapindura uyezve hatina chatiri kuona munyika chinoratidza kuti pane shanduko iri kuitwa kuti zvinhu zvifamba zvakanaka maringe nesarudzo dzatakatarisa nadzo.
Zvichakadai sachigaro weZEC muzvare Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 parunhare kuti commission yavo haisarudze kuti ndeapi mapato avanotaura nawo nezvenyaya dzesarudzo vachiti mutemo unovasungira kuti vashande nemapato anenge ari nhengo dziri muparamende. Muzvare Chigumba vakurudzira mapato asina kumirirwa muparamende kuti auye vagare pasi necommission yavo voona kuti nyaya iyi yogadziriswa sei. Vaenderera mberi vachiti vakatosvitsa nyaya iyi kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti vaone kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei kuitira kuti mapato ose zvematongerwo enyika anoda kupinda misangano inoitwa pakati pecommission yavo nemapato akwanise kupinda mumisangano iyi. Mune imwewo nyaya inechekuita nesarudzo, sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rabuditsa gwaro nhasi rinoti vanhu vakawanda munyika vari kumanikidzirwa kutenga makadhi ezanupf munzvimbo dzakawanda munyika. Sangano iri rati vanhu vakawanda vari kuzongotenga makadhi aya vachityira kuti vangazoshungurudzwa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanupf vaSimon Kaya Moyo kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Gwaro reZPP iri rinotiwo ZPP haisi kufara nemashoko ekunyombana ari kubuda padande mutande apo vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika vari kunyombana zvakakomba. ZPP inoti idzi ndidzo mviromviro dzemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato reMDCT rinoti ragadzirira zvose zvinodiwa kuti musangano weMDC Alliance uchaitwa mangwana muguta reBulawayo ubudirire. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri vemapato ari muMDC Alliance kusanganisira veMDCT, MDC inotungamirwa navaWelshman Mwewe pamwe nevePeople's Democratic Party vapinda mumigwagwa nedzimotikari vachishambadza nezvemusangano uyu uyo uchaitwa muWhite City Stadium. Aka ndiko kachave kekutanga mutungamiri weMDCT neMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura pamusangano muBulawayo. Vakafanobata chinzvimbo chemutauriri weMDCT zvare Tabita Kumalo vati vagadzirira zvose kuti musangano wamangwana ubudirire.
Zvinhu zvese zvapanzvimbo pari zvino ndichitaura kudai tukuita road tukutendera 29 wards dzemuBulawayo tichiudza vagari vemuBulawayo tichivakoka kuti vauye kuWhite City Stadium mangwana. Hongu kune vavengi vasingadi shanduko vasingadi kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka ivo voga ndo vada kugara zvakanaka vari kutenderera mburwai vachiudza vanhu kuti rally yakanzurwa. Hakuna rally yati yakanzurwa, ichiripo rally yedu mangwana. Saka maZimbabwe ese ari muBulawayo ngatisanganei paWhite City Stadium mangwana.
Pamubvunzo wekuti chii chichaitwa nebato ravo pamusoro pemakakatano ezita rebato sezvo muzvare Tokozani Kupe vari kuti ndivo vanofanirwa kuve mutungamiri webato chaiye, muzvare Kumalo audza Studio 7 kuti nyaya iyi iri kugadziriswa.
Yepati logo ka it is an administrative maofisi edu achaita basa ravo kugadzira nyaya iyo. Haingamuri nyaya yati ingatitemesa nemuzoro bodozvo maofisi edu ari kugadzira vachati pai mhinduro manje manje. It is administrative, it is not political.
Muzvare Kupe vanoti ndivo vaifanirwa kutora utungamiri weMDCT pakafa vaMorgan Tsvangirai. Asi National Council MDCT yakadoma vachamisa semutungamiri webato zvechimbi chimbi izvo zvakapa kuti muzvare Kupe nevamwe vavo vazvipatsanure kubva kuMDCT inotungamirwa navachamisa vachiti vari kuronga kongresi yeMDCT chaiyo inoremekedza bumbiro rebato. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma vamiswa mudare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva dzeuori. More Blessing Mujoma anoti panyaya iyi.
Vazuma vamiswa pamberi pemutongi wedare redzimhosva vatemba sishi vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori. Vazuma havana kumira mudare remudebheni kwenguva yakareba sezvo muchuchisi wenyaya dziri kupomerwa vazuma audza dare kuti aiwirirana negweta ravazuma kuti vamise nyaya idzi kusvika musi wachikumi 8. Izvi zvaitirwa kuti vazuma vawane mukana wekugadzirira magwaro avo ekuzvidzivirira pamhosva dzavari kupomerwa. Vazuma havana kubvunzwa kuti vanobvuma here mhosva dzavari kupomerwa kanawo kunzi vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Kumiswa kwavazuma pamberi pedare chinhu chakatyakamidza vanhu vakawanda muSouth Africa. Kunyange hazvo bato ravazuma reAfrican National Congress rakati harisi kuvatsigira apo vachange vachitongwa, kunyange hazvo nhengo dzebato idzi dzakawanda dzaenda kudare iri dzichivatsigira. Mhosva dziri kupomerwa vazuma dzine chekuita neuori hwavanonzi vakaita kuma 1990. Vazuma vakambomiswa mumatare muna 2007 asi nyaya dzikaraswa muna 2009. Asi bato reDemocratic Alliance rakasimudzira nyaya idzi kuti dzitongwe zvakare. Izvi zvarumbidzwa nechizvarwa cheZimbabwe vaSifiso Ngulube avo vanoshanda pamatare edzimhosva muJohannesburg.
Nyaya Zuma sezvo apinda kucourt nhasi, I think you can see that South Africa is a democratic country. It doesn't change uri president or uriani, but as long as law can take its course, it doesn't matter who you are. But especially at home in Zimbabwe, I think Zimbabwe neisima Zimbabwe ndiyo zvatakatarisira kuti ive democratic country, because before we've started experience azvinzwa kuti president is above the law, but in South Africa tazozoona kuti there's no one above the law.
Amai Tando Maposa avo vanobva kuchiweshe vati Zimbabwe yakazara nevanhu vepamusoro vakapara mhosva, asi hapana kana chiri kuitwa nehurumende kuti vanhu ava vamiswe pamberi pamatare edzimhosva sezviri kuitwa neSouth Africa.
Mugari wavo akaberekerwa kuZimbabwe tichigara muno muSouth Africa, tichiona zvanga zvichiitwa kuZimbabwe tichikompea nekuno kuti aiwa kana Zuma kunzizoni aiwa akuiswa pamatare nekutadza kwaakaita necorruption yaaiita, isisu sevagari vekuZimbabwe tichionawo kuti aiwa horaiti vakuru vedu vakabuda pachigaro asi hapana akamboendeswa akatongeswa, kunzionai ana dzamara vakadisappear, vanhu vaifa nenzara, mabillions akadisappear. Isusu chedoda kubvunza nechekuti why is it that vatungamiriri vedu vekuZimbabwe havapinzwi pamatare sezvaitwa kuno?
Asi imwewo nhengo yeMDCT vaShepherd Mashingaize vati havafari nezviri kuitwa nehurumende yeSouth Africa nemabatiro airi kuita vaZuma nokuti havasi ivo chete vane uori.
Ila hangwini pana President Zuma, I think is getting an unfair trial. Mukada kuona vaZuma vaita basa vamwe vachiba sei ivo vega after independence vanga vasina kupfuma, vamwe vese vavanga vanavo vakapfuma. Upfumi ihwo vaka wana kumbi.
Vazuma vakasiiswa basa nebato ravo mwedzi miviri yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko muofisi yava James Wani Iga, vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika muSouth Sudan, asiya basa achiti haangashande nehurumende iri kukonzera kutambura kwevanhu vayo. Hondo yekutengeserana pakati peAmerica neChina yakwira pamusoro nhasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachichidzira kuwedzera mimwe mitero ye$100 billion yezvinobva kuChina, uye Beijing ichiyambirawo kuti icharwisana neAmerica nemitengo yose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapedza rwendo rwavo rwemazuva mashanu kuChina vachiita misangano mumadunhu madiki ari kuHangzhou, uko kwaitirwa musangano weZimbabwe China Business Forum. VaMnangagwa, avo vari kutarisirwa kudzoka kusvika kumusha mangwana, vanonzi vakanyorerana zvibvumirano zvinomwe nehurumende pamwe nemakambani ekuChina. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti zvibvumirano izvi hazvina zvazvinoreva kana pasina chinobuda mazviri. Mukuzeya nezverwendo urwu, tabata muongorori wezvebudiriro uye vachidzidzisa paAfrica University, Dr. Iris Shiripinda, kuti tinzwewo maonero avo.
Chibvumirano chaitwe inhambo yekutanga munhauriranwa yemashandiro achazoita vanhu pamwe chete. Kuti matanga matarisana, mukaona kuti pane zvatingade kuita, mogara pasi moti pamwe tichada kuita chakati, tichada kuita chakati, inonzi intention pachirungu, kariro yekuzoita chinhu mese. Saka izvi hazvina kumboshata, zvingave dzakawanda zvinengei, asi hazviri kuti pane chaitika. Chikuru ndechekuti pari zvino hapana chese, hapana chaitika, asi kuti chii tiri kutaura, tichada kuzoshanda pamwe chete. Pavachadzoka apa manje ndo pachaita nyaya hombe.
Totarisawo kune vamwe vanobva vatomira vakatoti tichatoenda kuairport kunomirira kuti tione kuti vauya nemari yakawanda zvakadii. Mashoko amungavapewo ndeyekuti kudii tichitarisana nekuti izvi zvibvumirano zvichada kuzosevenzerwa.
Ndinofunga kuti zvakanaka kuende, haudi kunovatambira vanhu, asi ndoda kuti kune vateereri tizive kuti vanga vaenda kunovhima havasati vabata, zvikafanana nekuti vanga vaenda kunoteya mariva. Pavari kudzoka pamariva edu ndipo vachatanga kuzita sei, tatanga kuita basa ndipo vachatanga kuzobata mariva edu.
Imomo kuteya mariva umu zvinogona here kuita kuti tigone kutadza kubata isu tamboteya?
Ndakatarisa hangu zvibvumirano zvinowanzoitwa. Kazhinji pazvinoitwa muzvinyorwa zvavanoita, vanowanzotarisa zvinhu zvavanoona kuti izvi zvingaitikezvo. Havanyanyoisa zvinosarira muhope, hazvingazonyanyosaiki nokuti haungonyore zvausikakwanise kuita. Ngatiti zvete pamwe wakanoti kumukurima chishada kubatsira nematractor, maita matractor enyu chatarisira gohwo rakati. Ivo vanoziva kuti okay, takatarisa magariro ekunze kuZimbabwe, tikatarisa ndima imwe chete yatinoti hakitara iya ingaburitse kana kuti pachibage kana matani anokwana tingati mashanu. Asi vakazoda kunyorawo kuti tichatarisira kuti panenge pachibuda matani 10 nemashanu, vanobva vaona kuti aiwaka idzi dzaahope.
Muongorori wezvebuduriro uye vachidzidzisa paAfrica University, Dr. Iris Shiripinda, vachitaura vari parunare vari kwaMutare. Kuenderera mberi kwedambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga emunyika kunonzi kwave kupa kuti mamwe mabhanga ape vanenge vachitora mari dzavo kumabhanga mari dzinosvika $100 pazuva dziri dzemusvo wemasendi 10. Asi izvi zvinonzi hazvisi kuderedza kureba kwemitsetse mumabhanga, kunyange hazvo mabhanga ari kukwanisa kupa vanhu mari dzemusvo idzi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chimwe chiri kuwedzera dambudziko remari munyika inyaya yekuti makadhi ekumabhanga ari kunyanya kushandiswa mumaguta, umo mune zvikwanisiro zvacho kwete kumaruwa, uko vanhu vachiri kuda kushandisa mari chaiyo. Dr. Chitambara vanoti chikuru chiri kuita kuti dambudziko rirambe rakaita ndambirira sehosha yeurwere kushaya chivimbo munyaya dzezveupfumi hwenyika kuri kuitwa nevanhu. Dr. Chitambara vaudza Jonga Kandemiri we Studio 7 kuti dai hurumende yarasa ma bond note yoshandisa mari yeku South Africa dambudziko remari raipera.
Icho kwadi dambudziko riri kuenderera mberi atisataona shanduko for the better. So far, I think Macuse chirunga wana umabanga wa mwarupi wa ma coin chaewo, ma 10 cents coin, umabanga saka. I think dambudziko riri kuramba richiko persista. Chikonzerwa nenyaya yekungoti confidence mu economy, confidence mu financial system haisati yagadzikana. Saka ndozvino dambudziko riramba richitenderera.
Pane zvakawanda Dr. Chitambara zvanga zvichikomekedzwa kuti zviitwe kuti dambudziko rekushaya kwemari rirerutswe zvakafanana nekushandiswa kweplastic money kana makadhi ekumabhanga nezvimwe zvakadaro. Zvese zviri kutadza here kurerutsa dambudziko?
Ichokwadi nyaya yeplastic money makaona matransactions acho akwira evanhu vari kushandisa plastic money. But dambudziko replastic money nderekuti vazhinji vari kumaruwa kumaraw areas vanenge vasina access kuinfrastructure inosupporta plastic money. Kozwa mwari kushandisa mobile money zvakare etiona matransaction akwirawo zvakanyanya. But vanhu vazhinji especially vanotaura kumaruwa vachiri kuprefer kuita matransactions avo vachishandisa cash nekuti vanenge vasina access kunyaya dzemafoni, havana access kunyaya dzeplastic money dzatiri kutaura. Ndosaka muri kuona vamwe vanenge vachibva kumaruwa kuenda kumatown ari pedyo kuti wawane mari wosvika pamwe dzinonguva mari hakuna votadza kudzokera kwavanenge vabva. Saka vanopedzisira pamwe waita 3-4 days angorara pabhengi asina mari yekutanga achidzokesa kwaanenge abva.
Hurumende yakanga yaisawo bond notes sechimwe chiga chavaitarisira kuti chicharerutsa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika.
I think mabond notes maonero andiri kuita akatoita kuti dambudziko iri riite wese rienderere. Akacreate unofficial markets yekuti vanhu vari kuda mayusa kunoto vanga vachitenga zvinhu kunze kwenyika nenyaya yemadifferent pricing regimes atakatanga kuona achiuya. Saka nyaya yerent seeking yakakonzereswawo zvakare nekunzwa kwemabond notes. Saka inotenda kuti mabond notes anofanira kumiswa.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revashandi reEnergy Sector Workers Union SESW rinoti vatungamiri varo vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa apo vakange vari mumusangano nevamwe vakuru veZimbabwe Electricity Supply Commission ZESA nemusi wechitatu. Munyori wesangano iri vaGibson Mushunje vanoti vamwe vakakuvadzwa mukurohwa uku vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiri wesangano ravo vaAdmaya Mudzonga na vatariro Shumba. Nyaya iyi inonzi yakatanga apo ZESA yakaramba kuita zvayakanga yakatenderana nevashandi muna 2012 zvakakonzera kuratidzira kwevashandi pamahofisi eZESA muHarare. Vatungamiri vevashandi vakazorohwa apo ZESA inonzi yakashedza mapurisa pavakange vachitonga vashandi nenyaya yekuratidzira asi pakazoita bongozozo. Gweta riri kumiririra vaviri ava vaObey Shava vanoti vamhangarira mapurisa nhasi kuitira kuti mapurisa aya atongwe. Hatina kukwanisa kubata mapurisa kanawo vakuru veZESA kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vashava kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
VaAdmaya Mudzonga izvezvi ndiri kubva navo kumapurisa pamwe chete navatariro Shumba. Vaviri ava vanga vari vashandi veZEPDC kuHarare region. Nokudaro vakadaidzwa neemployer wavo vachitongwa nemhosva dzavaitarisa nadzo. Asi vari pakati pokutongwa pakapinda mapurisa atinoti riot. Vakabata mboma vakapfeka magambutsu ndokutanga kuzvindikita vaviri ava vakakuvara zvakaipisisa. Nokudaro nhasi tauya kumapurisa kuti tizoripota nyaya yakadai. Saka mapurisa vavhura docket vakati vachaongorora nyaya iyoyi voona kuti tichange tichienda kukoti zvariini.
Vakakuvara ava vakakuvara zvakadini?
pane matsamba anobva kuna Chiremba aitaridza kuti vai yerera ropa kubva mumuromo nemumhino. Ava ndava mudzonga ava vakazvimba musoro nembabvu zvavo vachinzwa kurwadziwa muchifuva. Zvekare vatariro shumba vakazvimba muviri wese, maoko ari kutonetsa ari kunetseka kufamba, nemaziso vari kunetseka kusunura zvichienderana nekurohwa kwavakaitwa.
Vakanga vaputsa mutemo upi apa?
Vari kunzi ivo vakabatana nevamwe vashandi vachiratidzira zviri kunze kwemutemo, saka vakanga vakutongwa kuti zvavakaita zvakanga zvisingatenderwi.
Saka nyaya iyi yakamira sei pari zvino? Mato mhangarira mapurisa.
Ichokwadi tamhangarira mapurisa, kwete mapurisa oga. Pane zvekare gweta ramhangarirwa, handingakwanisa hangu kuti ndidome zita rake pari zvino, riri kunzi ndiro rakatanga kurova nembama. Saka mapurisa vati tisiyai nyaya kwatiri tiferefete, tozoudzana kuti toenda rini kumatare edzimhosva kuti inoenzaniswa.
Avo vanga vari vaObey Shava vachitaura vari parunhare vari muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevatsigiri veStudio 7.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi yanga iri mvenge-mvenge, apo tanga tiri kungotaura nehama neshamwari vachimhoresana uyezve tichinzwa mumanzi waBoom Battle achiimba iye naJazz Signal.
Inoitwa Boom Battle kana kuti Albert Mushore ndozitari kuzvarwa naro. Vanondiziva vanondiziva nekudonhedza musika. Song yekuti maireve iyi makaiita naJazz Signal, vamwe vanomuti Tirarira. Song iyi takaiita mushure mekunge vanhu vanetsa nekubvunza kuti ko maimbonyatsorofunga sei, chii changa chakubatai kuti muzika udune. Saka Jazz Signal ndiye akaona nekoncept yacho yakati ngatiite something like an interview. So ndo mabudiro akaita common song yacho. The recording was done by T-Man Mount Zion. Saka kune vaye vanga vasingazive kuti chii chaedza kurehwa pakadonhedzwa musika, ndo vataida kuedza kuonesa kuti aiwa panga paionekwa zvimwe zvinhu sematauriro ainongoita song yacho. Ndanga ndaona zihebvi mushina araifamba richigwina gwina, ndakabhanda tofunga Katarina atikasara takastika pakona. Yeah, mari une vanogeza.
Attention, all
pockets! Shira-rira!
Well, it's a Boom Battle!
Just see me.
Kopai maireve ichamani pamakati mai vanodonhedza muzika.
Ako iwewe signare, waireve ipawaititirarira.
Halo, sisimavhelasi makadiko.
Ah, tiri wadi, tiri kunyatsonzwa kuti aiwa muri kudhukirwa kwamuri ikoko matiko mukoma jo.
Ndati mirai taka tataura pamusoro penziyo yamuri kuridza iyi. Inondibata-bata ino ende yakarohwa inonakidza nziyo iyi zvokuti wogavane ropa rinomhanya mumuviri.
Halo, sisimavhe makadi, ndiri raiti zvangu. Karuya kakanonakidza zvisingaite. Kanondidzora ndangariro, ndobva ndatofunga kutombodzokera kumba chaiko. Ndiri kuCape Town.
Muri kutaura nafungai chidoko.
Muri kupiko sista?
Ari mumaarabhu. Aiwa ina akanyatsonditira zvakanaka nekuti ndiri doorframe. Handina musika wandinodonhedza, saka akanyatsondibata.
Aiwa, batiri madhovure matine kugarisa chete, saka hapana chatinozunza hazvizonyatsoita ba. Dai muri kutotirovera ana mashawo munhu mumwe.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuwanda kwaita mapato ari kukwikwidza musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition wonyorera Zeke tsamba uchinyunyuta nerusarura rwuri kuitwa neZeke pamapato anoita hurukuro dzine chekuita nesarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vosvika munyika mangwana vachibva kurwendo rwemazuva mashanu kuChina. Apa ndipo paperera chirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle, olamukela emweni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 6 kumabasa 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esibona izolo laphana Harare Club kusenziwa ngama-youth ezanupf kutshengisela ukuthi bayethukile njalo bayesaba ngokusukuma kwe-generational consensus ikhuluma ukuthi hatshi sokuyisikhathi sabasakhulayo ukuthi bebuseleli lizwe.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF baphazamise umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labasakhulayo owe-generational consensus.
Alidedele icala liqhubeke uma lizoqhubeka ngoba amanga namancinenyathi ebhekene neqiniso kuyobonakala.
Owaye ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma umiswa phambi komthethwandaba esetheswa amacala enkohlakalo. Iqembu le-Highlanders selethule ngokusemthethweni ikhithi yalo elizayivunula lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF baphazamise umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labatsha owe-generational consensus eHarare izolo. Incwadi kwezombusazwe zithi iZANU-PF ikhanya ikhathazekile kakhulu ngemikhankaso yabasakhulayo kumabandla onke ezombusazwe eyokuthi kuvotelwe inkokheli esakhulayo. Kubika uGibson Bebe.
Abasakhulayo beZANU-PF laba bafike baqala udlakela eHarare Club lapho akade kuqhutshwa ingxoxo yabasakhulayo ngodaba lwezombusazwe intuthuko yenotho kanye lendimba okumele bayidlale ngesikhathi sokhetho. Ilunga lomkhankaso obizwa ngokuthi Generational Consensus umnumzana Pride Mkono uthi okwenziwe ngabe ZANU-PF kutshengisa ukuthi bayesaba inkulumo ze-Generational Consensus ezijonge ukukhuthaza ukuvotela umnumzana Nelson Chamisa okhokhelela umanyano we-MDCT ngoba elakho ukunqoba kukhetho lwalonyaka.
Esibona izolo laphana Harare Club kusenziwa ngama-youth ezanupf kutshengisela ukuthi bayethukile njalo bayesaba ngokusukuma kwe-generational consensus ikhuluma ukuthi hatshi sokuyisikhathi sabancane sabasakhulayo ukuthi bebuseleli lizwe. Siyababona ukuthi besaba kakhulu. I-generational consensus yona libandla labasakhulayo ababutheneyo ukuthi betshengisele usekelo kumnumzana uNelson Chamisa owebandla le-MDC njalo engumkhokheli we-MDC Alliance.
Osakhulayo umnumzana Gift Ostalo Siziba uthe okwenziwe ngabasakhulayo beZANU-PF kutshengisa ukungahloniphi njengoba kungasikho kwakuqala ukwenza lokho.
Njalo ngabafana beZANU, ngabafana bangelalwazi, ngabafana bobandlululo le-violence lapho esibone khona bezama ke ukudisrupta uhlelo ebelabantu bebekhethe ukubana bekhulume bekhangela indaba ke zenhlalakahle yama-youth kukhetho oluzayo lika-2018 bona basebecabanga ukuthi hayi sizavala abantu abakhulumayo ngokuba ngumsindo.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthe kungakhathalekile ukuthi libandla liphi sokusobala ukuthi amabandla ezombusazwe aweZimbabwe sokumele aqakathekise abasakhulayo babanike ithuba lokuzimela edale lephalamende nakwezinye inhlangothi zempilo.
Esikubonayo yokuthi izinga lezepolitiki lethu selifeza obala ukuthi kusina kudedelwana. Yikho ke kungakhathalekile ukuthi lokhu kwethulwa ngabe MDC kumbe kwethulwa ngabe zaphu kumbe ngabe zano okuqakathekileyo ukuthi ukuze kube lengqubela phambili amabandla wonke kufuze enze ukuthi intsha yabo iyenelise ukuphatheka kwezokwakha isizwe njalo benelise ukuthi bebe labameli eParliamente abatsha.
Omnomzana Themba Mliswa olilunga ledale leParliamente emele iNorton engelabandla alimele uthi ukuhluma kwamabandla amele abasakhulayo kuyajabulisa njengoba kuyibo abaphatheke kwezombusazwe nakwezenotho. Uphinde wathi uhulumende kamnumzana Robert Mugabe akazange abaphe indlebe zokulalela izikhalazo zabo, ngakho-ke umongameli Emmerson Mnangagwa nxa efuna ukuphumelela embusweni kumele alalele njalo ahloniphe imibono yabasakhulayo. Umliso uphinde wathi inhlanganiso ezinjenge-generational consensus leyathi ayikhokelayo sezinanzelele ukuthi njengabasakhulayo labo balendima enkulu abalakho ukuyiphatha ekuthuthukiseni ilizwe njengalokhu okwenziwa ngababeqoqa abasakhulayo ukuya empini yokuthola uzibusi weZimbabwe. I-generational consensus inhlanganiso yabatsha abajonge ukuqhubekisa phambili imibono yabasakhulayo nokubakhuthaza ukuthi bangene ezikhundleni zobukhokheli bancintise kukhetho lokudinga abameli bedale leParliamente kanye lamakhansili elizweni lonke jikelele kukhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Kulamalunga edale leSenate yeMelika agoqela uSenator Jeff Flake lo owebandla lamaRepublicans kanye lo Senator Chris Coons owebandla lamaDemocrats labanye abakhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ngenjongo yokuzibonela ukwenzakalayo elizweni kulandela ukususwa kukaMnumzana Robert Mugabe embusweni libutho. Abahlanu laba bazahlangana lenkokheli yamabandla aphikisayo, inkokheli yenhlanganiso ezizimele zodwa kanye labanye abantu abachiyeneyo. Bahlolisisa indlela zokuguqula umthetho wezidera owafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF nguhulumende weMelika ebethesa amacala okukhahlameza uZulu njalo lokungenzi ukhetho ngemfanelo. Bafuna njalo ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo eZimbabwe amazwe la engakaqalisi ukudlelana okujulileyo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Stacy Lomba obona ngezokudlelana loZulu esikolweni seMelika eZimbabwe.
This afternoon we were happy to welcome a congressional delegation led by Senator Coons. As well as Senator Flake is here. He is accompanied by three additional senators.
Lamhla samukele amalunga edale leSenate yakweMelika azabe ehlangana labantu abachiyeneyo lapha eZimbabwe. Lapha ngikhuluma ke ngoSenator Chris Coons kanye loSenator Jack Flake. Bahamba labanye abathathu abakhangelelwe ukuthi bazakwenza imihlangano echiyeneyo nabantu beZimbabwe. Kukhanya ngazani bazahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa njalo lenkokheli yamabandla aphikisayo kanye lenkokheli yenhlanganiso ezizimele zodwa.
The proposed amendments to Zadera, which they have made, and have a dialogue with the leadership here on further engagement between the United States and Zimbabwe.
Esibone ngazani bazakhuluma ngakho kakhulu ngosokugugukile kweZimbabwe kulandela ukungena kukahulumende omutsha njalo kunye bazakhangela umthetho wezidera ukuthi kambe ungalungiswa njani.
Well, as they have said, one of the primary things that they want to express is their desire to see free, fair, peaceful and credible elections. This is something that President Mnangagwa has promised and stated that he will work for. That's one of the things.
Ukunye njalo bazaxoxisana ngodaba lokuthi kungadlelwana njani phakathi kweZimbabwe neMelika. Baqakathekisa kakhulu ezokhetho. Lapho ke bafuna ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo eZimbabwe oluzayo. Lokhu kulandela okwethulwa uMongameli Emmerson Mnangagwa wathi ukhetho luzabe lubalulekile. Angazi ukuthi kodwa bazakhulumani namabandla aphikisayo.
Lo ngunkosazana Stacy Lomba obona ngezokudlelana lozulu esigodlweni seMelika eZimbabwe obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekhona le eHarare.
Yebo mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo. Mvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Owaye ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba we High Court eDurban esetheswa amacala enkohlakalo. AbeZimbabwe abakhulumele Studio 7 bathi lesi isibonelo esihle esalokho okumele kwenziwe ngohulumende weZimbabwe. Kwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi laye ulamacala amaningi awenzayo esabusa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Lo mnumzana Jacob Zuma ecula ndawonye lamakhulu abasekeli bakhe abebesemthethwa ndaba bezomsekela besithi akayekwe ngoba akalacala. Yena ke umnumzana Zuma ungena emthethwandaba ezihlekela njalo phakamisa izandla ebingelela abasekeli bakhe. Ngemva kwemizuzu emilutshwana abatshutshisi abameli bakaZuma labe enkampani yeFrance iThales layo etheswa amacala afanayo bavumelene ukuthi icala dluliselwe mhlaka 8 Nhlangula. Lokhu kwenzela ukupha uZuma ithuba lokuphikisana lokwetheswa kwakhe lamacala ayeke wawetheswa ngo-2007 esulwa ngo-2009. Uthe ephuma lapho umnumzana Zuma watyela abalandeli bakhe ukuthi yena umsulo kodwa izita zakhe zimninda ngamacala.
Alidedelwe icala liqhubeke uma lizoqhubeka ngoba amanga namancinenyathi ebhekene neqiniso kuyobonakala.
Ukuvela kukamnumzana Zuma emthethwandaba yinto esibabazwe liningi lezalwane zeZimbabwe, hathi ngoba zisithi ulecala kodwa ngoba zisithi kutshengisa ukuthi umthetho weSouth Africa awulandaba ukuthi odale icala ulasiphi isikhundla emphakathini. Abaningi ke bathi lesi sifundo esikhulu eZimbabwe ngoba oyengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe laye kufanele ayebhekana lamacala egugrawundi lenkohlakalo eyenzakala embusweni wakhe yachiya ilizwe liguqe ngamadolo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi ukuthi uMgabe ayejeziswa akusikho ukuthi kukhona omzondayo kodwa ukuthi ayechaza konke okonakala ngaphansi kombuso wakhe.
Lokho kuyamkhulula laye ukuthi akwazi ukuthi azikhulumele uhlangothi lakhe njalo lalo iqiniso livele emphakathini ngoba kuzohlala kuthiwa umuntu othile wenza okuthile kanti akusinguye yedwa owakwenzayo kumbe njalo akusinguye owakwenzayo.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala yena othi kulobu fakazi obuningi bokuthi abantu babulawa mahlayana ngesikhathi segugrawundi eyayithunyelwe nguye umnumzana Mugabe kule mandebeleni ukuthi iyethanyela ingcekeza.
Umeruthi bonke labo Mugabe labo Dabengwa bonke labo Mnangagwa bonke labo parents besaphila kanje bebizele ekhothi bekhuluma iqiniso kubonakala ukuthi kahle kahle vele kuze kubulawa abantu more than 20,000 or 30,000 or 50,000 abachithekela yimisa abaningi balahlekile abazuthi bakuphi ukuthi kwakwenzekene.
Banengi-ke abaqhubeka besola izivumelwano ezenziwa lo mongameli Mugabe ngesikhathi sehla esihlalweni besithi lezo zivumelwano ezenziwa nguhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa engazange athole imibono kaZulu zizadala umkhuba omubi wokuthi omongameli beZimbabwe bazenzele santando bethemba ukuthi abasoke bathonisiswe loba sebephumile esikhundleni. Melisuru 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedictine Nhlapo.
Ibandla leMDC lithi amalungiselelo omhlangano walomkhulu ozaqhutshelwa kobulawayo kusasa asekusibanga sezinga laphezulu. Abasekeli bamabandla abumba umanyano weMDC Alliance abalisa yona iMDCT. IMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mncube kanye labe People's Democratic Party ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti babikwa befole esitaladeni zakobulawayo namuhla bememezela lumhlangano oza kwenzelwa enkundleni ye-White City Stadium. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngokwenzakala kumabandla ezombusazwe asedinga abantu abazawamela kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Obe ngunobhala obona ngokwethulwa kwemibiko yokudlelana labezindaba ehofisini yomsekeli kamongameli wele South Sudan usetshiye umsebenzi. Inhloko kahulumende yakwele Hungary umnumzana Viktor Orban ubikwa eseqalisile ukuthuka abokuza phambilini kokhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende ngesonto. Abesifazana beZimbabwe bakhala ngokuthi kabakhululekanga ukuphatheka kwezombusazwe ngenxa yenhlupho zobudlwangudlwangu kanye lokukhahlanyezwa ababhekana lakho phakathi kwamabandla abo. Kubika obatabile masuku.
Ukhetho lukhangelelwe ukuqhutshwa enyangeni ezine ezilandelayo, kodwa ubudlwangudlwangu obukhona sobusenza abesifazana badedele emuva. Omama abanjengonkosikazi Joyce Mujuru, uGrace Mugabe, uThokozani Khuphe, uJessie Majome, labanye sebehlukuluzwe emabandleni abo, abanye baze baxotshwa. Omunye wabomama olilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Misiairambu Moshonga uthi amabandla ezombusazwe yiwo adala ukuhlukuluzwa kwabomama, ngakho kumele kuqondiswe phakathi kwawo amabandla.
Athi belisukukhuluma iminyaka yonkeno le abantu bebengalaleli. Sesikubona khathesi manxase lisiya entweni lezi zokukhethwa kulapho libona khona ukuthi omama bahlukuluzwa njani. Bahlukuluzwa ngoba kulamadoda akhona kuma-political parties vele angafuni umama. Yinto esimele siyazi yona le.
Umongameli we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga uthi ubekhangelele ukuthi omunye wabomama unkosikazi Thokozani Khuphe mhlawumbe ubesethola ithuba lokuthi abe ngumongameli, kodwa wamangala esebona esejikijelwa ngamatshe ebizwa ngamagama okuthi dissident.
Besingakhangelela ukuthi kuzangenela ukuhlukuluza okusuka kube le violence engaka. So kusidanisile kakhulu. Lastly, mina njengomunye owabantu ababekhona uhambo lokudinga idemokrasi kwele Zimbabwe luqalisa ngo-1999 njalo sikhona sonke, besikhangelele ukuthi uKhuphe laye usekhwele wakhwela waya phezulu labangafika khona ukuthathatha isikhundla sokukhokhela but sesibona how sebemjikijela ngamatshe futhi yena sezafika thina sesiza qalisa ukuziqhenya ngaye ukuthi engcenye ye-election leyezayo ayi silabo bani laphana laphana silabo bani sesimcounter lathi ukuthi ukhona sesibona be amadoda ayamu-attacka so soze sibavumele into embi enjalo
olilunga ledale lephalamende unkosikazi Doreen Bebe uthi ngempela isimo asibamelanga kuhle njengabomama ethi bayakhahlanyezwa emabandleni
Mbona islim ngoba ukuminyana kwangkhona okwenzakalayo kuzakho zenye iconflict engayenziyo nxa iprovince eyodwa ingathi kulama candidates angu-80 something mbona ngani vele khonapho vele ngenye indlela kuyabe sokusenziwa izinto zefeva
Inhlanganiso ezimele e-Research and Advocacy Unit yona yenza uphenyo ikhangelisisa ukuthi amathuba abomama kwezombusazwe phansi kukahulumende kamnangagwa anjani njalo uphenyo lolu lwaveza ukuthi abesifazane abakhululekanga ukuphatheka kwezombusazwe Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders selethule ngokusemthethweni ikhithi yalo yalonyaka kubika uJoseph Njanji
Amakawuso la alungiswe elizweni leChina njalo ingxenye yosekelo iqembu leHighlanders elilithola livela enkampanini yeNetOne Iqembu leHighlanders bese lidlala imidlalo emine lisebenzisa amakawuso inkokheli zaleli qembu ezithenga ukugqoka nxa iqembu lizilolonga njalo lokhu bese kudale inkulumo phezu kokuba izabuya yini imvunulo yelombala wamawaba okuyiyo iqembu leHighlanders elidume ngayo. Kuthe lalapho sekuvele imifanekiso yamakawuso lawa ebulenjini kwabakhona njalo abasola ukuba awalahlonzi kodwa isiphathamandla seqembu leHighlanders uMhlanhla Dube uthi abalandeli bazazibonela ngesonto isimo sale mvunulo.
Ngithemba lokuthi ngensonto nxa abalandeli beqembu sebebona kakuhle ngawabamehlo kusemini ilanga lithe klaka ukuthi abadlali babo babukeka ngaluphi uhlobo baza kunanzelela ukuthi yebona kulabanye abalembono engafanile yabanye kuvunyelwe lokho asingeke sonke savumelana into efanayo kodwa kuqakathekile ukuthi sisikhangeleke as a professional unit
iqembu leHighlanders lithole usekelo oluvela kunhlanganiso yeNetOne ngemva kweminyaka embalwa lisebenzisana nenhlanganiso yebank ABC njalo uDube uthi abantu babofunda ukubonga ngoba kungela sekelo lolu aluba isimo sibucayi kuleli qembu
sibonga kakhulu ama sponsors ethu iNetOne ngoba kuhle kabi ukuthi kungakhanyi izigwenxa kungakhanyi ubuyanga kungakhanyi izigamba phakathi kweqembu kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sisola abasolayo sinanzelele ukuthi ukubonga kuqakathekile ngoba ama sponsors zinenge indawo lapha bangakhona ukuthi bayodinga ubudlelwano
uDube uthe ensukwini ezilandelayo amakawuso azaqala ukuthengiselwa abalandeli beqembu njalo lawa awenkampani yeRaw azabe ethenge kangcono kulalawa akade bewasebenzisa kudala awe Adidas Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kichi was a Friday, my darling. Was a Friday, seven.
Ku was a Friday lamhlanje sihamba lomculi kaMasikandi, umlandi wechichi odabuka phansi enkayi kodwa ohlabela ekwele South Africa. Umlando wechiche ngumhlabeleli osacathulayo njalo leli lidlalade lakhe lesibili alethule enyakenye isihloko salo sithi abakwethu ingoma edlalayo iyona ithi dlala chuma Ka kahle kahle ingubani linsizo?
Umlandeleli kahle kahle ngu-Anthony wakoJuma endayi le ezigqalabeni uChief Madliwa. Ibizo lami engizalwe ngalo elisethupheni kababa nomama.
Ukona ukuhlabela kahle kahle ukuqale nini?
Ngiqalise nje ngisabheka eqembi kulelinye iqembu kuthiwa ngomchelukelwa bekuwu-2010. Iqembu lomchelukelwa liphethwe ngomunye umfana uhlawuzamana wabuthelezi ophuma ngase-South Africa enquthu. Uye umfana engingathi ukuthi wamfaka emculweni ngiyi-backup yakhe ngo-2010. Ngambhekhela ngo-2010, ngambhekhela 2011, ngambhekhela futhi ngo-2013. Kwasekuthi-ke ngo-2014 kwaba yikuphuma kwami-ke eqenjini lakhe.
Lesithathu idlalade liyeza nini?
Iy'nhlelo zethu zithi idlalade liyeza ngo-Agasti. Kuzobe kunzima kakhulu ngoba nolwazi soluluningi lana kumlando wekithi manje sesijule kakhulu.
Idlalade leli lilengoma ezilijumi lane ezigoqela le ekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo.
Le ngoma ekhuluma ngokuthi siyasambeni siyovota yingoma enomlayezo omkhulu ngoba ma singabantu especially thina abantu abasha yithi kumele sivotele izwe, yithi kumele sifake ushintsho ezweni.
Utheni kubalandeli?
Kubalandeli bonke nje umhlaba wonke, into esicela kakhulu yi-support. Uma singazama ukuthi sithole nama-sponsor abantu abazosibambisa.
Abakudingayo bakuthola kuphi?
Uma ngabe ufuna ukumfonela uyangithola ku 073-877-3336. Ngiphinde futhi 073-877-3336. Ma ungena lapho ku-Facebook, ipage yami nje ngumlando wekithi.
Uphuma ke enkundleni umhlabeleli ngale ethi ingovolo
yakhona inkundla lubaba bamthola sengazi qala benibhanga impana bekhotha khona isimunye zayo wathi wangeni mlando wethithi khazakazi indolo kwalifana nandaba nokuthanda nomzondo wakhe ngazona sazithi umama zalami noma kunjalo ngiyabathanda banokolani ngithi mina nginandaba nokulinga nokuhlupha vele ngikujwayele lokho babengeke mshanamodla amandla bona wajetozakhula amedabhezi zabili mthambo nomaceleni hawo pho mna uzothi naumtyabhe ndadala fazinasede maqedafikiyo wamthanawo lutangangiyeko mnala mina ngumatyengwani nongena emnyame ebhito umtamsibelishalo nalona ndimaqane nayo ngithuta ngefoni ndikodwa lokakosho uthi ngiyakufakwea ngithimasakhile fansi mawafikandazo ukhoma zedududhi zigodi kuntshono ndilinthe ezedleleni yeza neento zakhe hawu ngithima salwantu wasobefikandana senkazi qalweni isigodi kubajoko umthe uthola makwande emndenini magolinje ayi kunzima kule ngoma bakwena kuseyiye lenyamazana encane emfishane ethe maqhamuka indeza ayigijimisa the mazibamba yasuza maqede zahlela awuze nje uthi ngenzana ngale ngoma ngithi kubuka lapho jonge enhloko bemdica ngifuna ucaca uthi ubani inkosi eyigeni namhlanje kuseyinduketa abantu mzosenkane ezakabulaza ayitholele endlelena zityanga zathanda zahamba nazo fika zafakela yadiyasuka uthe maqeda ukususha yabona linda futhi kubuka kancane jonge enhlo lapho entanje ngifuna ucaca uthi ubani uthisha weyigeni namhlanje hayo thisha benzana kuseoyelo fana temaqhamo endane angikokwento mdithiibezothetha ongazisojwayelekile zikwembe ngitiphinda futhi jonge nto mfana onongomuku.
Umlandi wechichi ubehlabela ke kamnandi ekuhlelo Woza Friday usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Iqula lamalunga edale lephalamende ele Congress la kwelemelika selifikile eZimbabwe ukuyahlaziya umumo wezombusazwe. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF baphazamisa umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labasakhulayo owe-Generational Consensus. Thokozo muhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamilinkomo. Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.